nindini tanonoka wande ndichiti heino emisero yenhau dzedu dzanhasi chipiri gumiguru 3 2017. Mutori wenhau wedaily news Kenneth Nyangani anosungwa nemapurisa zvichitevera kuburitsa nyaya yekuti amai Grace Mugabe vakapa vanhu mbatya dzinosanganisira dzemukati dzakambopfekwa. Nyanzvi dzemitemo dzinoti danho riri kuda kutorwa nehurumende rekuvhara madande mutande kana kushungurudza vanoashandisa chinhu chinosvibisa chimiro chenyika. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanosangana muPretoria nemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma pamusangano weSouth Africa Zimbabwe Binational Commission. Madzimai ekumasvingo anoudza komiti yeparamende inoona nezvebhajeti kuti hurumende inofanirwa kupa bazi rehutano mari yakawanda kuitira kuti vanorwara vasaende kunze kwenyika kunorapiwa. Muchirongwa cheThe Connection na8pm tiri kutarisa gakava remarudzi riri kuitika munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am ne 4930 kHz pashortwave mazuva ese. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.